Sebato tinoshungurudzira kanyanya kana tichiona mhirizhonga ichiramba ichiitika munyika. Mhirizhonga chinhu chakaipa, chero chichiitwa nani, hachisi chinhu chakanaka, hachisi chinhu chinokurudzirwa munyika. Kunyanya munyika yeZimbabwe ine nhoroondo yakawanda zvakanyanya yemhirizhonga. Kubva patakawana independence tanga chingori mavictims emhirizhonga ichinyanya kubva kuhurumende nebato riri kutonga. Saka tichiri kungotaura zvakafanana kuti mhirizhonga aina kunaka, aivake. Kare vese vari kuwanikwa vachibatikana pamhirizhonga iyoyo vanofanira kupiwa mukana wokuti vati account for my actions avo. Ngavasungwe, ngavamiswe pamberi pedare remutemo vaudze zvikonzero zvavari kuitira mhirizhonga iyoyo, nokuti haina nzvimbo, haina chinzvimbo musociety. Uye kana chitarisa kubudirira kwenyika, hapana nyika yakambobudirira iri mumhirizhonga sezvatiri kuona muZimbabwe.